ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 gurume 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ivo vanenge vachionawo zviri kuitika muZimbabwe vari kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzichingotyorwa zuva nezuva. Vanhu vari kusungwa zvisiri pamutemo, vanhu vari kupondwa masikati machena.
Hurumende yeAmerica nezuro yakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere.
Chatinoziva isu kuti zvimwe zvacho zvizhinji zvacho vabakapinda mutungamiriri wedu kompredhendi Nangagwa tinoziva kuti pane pamwe patinogona kuonawo kuti hame bhabakaposheka asi kazhinji kacho basara vaita sofa.
Asi ZANU PF inoti America inofanirwa kuona kuchinja kwaita zvinhu kubva zvapinda vaEmerson Mnangagwa pachigaro.
Zvazvakakodzera kuti pane kurambidza vatipewo mapurisa anenge achiona kuti varairidzi vanenge vatanga kumacha kubva kuHarare Garden ndo vanonosvika kuparamendi. Tinongoona kuti kuramba nhando.
Mapurisa anorambidza rimwe sangano rinomirira varairidzi Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore richienda kuparamende kunosvitsa gwaro ravo renyunyuto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere. Mugwaro ravakabudisa vari kumuzinda wavo weWhite House vaBiden vakati zviito nemitemo yedzimwe nhengo dzehurumende yeZimbabwe nevamwe vanhu zvekukanganisa utongo hwejekerere zvinoramba zvichikanganisa mitemo yeAmerica yekundidzana nedzimwe nyika. Vakati nekuda kwaizvozvo mutemo wechimbichimbi wakadzikwa musi wa 6 gurume 2003 weExecutive Order 13288 nemusi wambudzi 22 2005 uye musi wachikumi 25 2008 kuti kugadzirise nyaya iyi unofanirwa kuramba uchishanda kubva musi wa 6 gurume gore rino. America inoti zvirango zvayo izvi zvinongobata chete vanhu makumi masere nevatatu pamwe nemakambani makumi matatu nemanomwe vane chekuita nekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Muna 2001 America yakadzikawo mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ZIDERA uyo unorambidza makambani emuAmerica kuita zvemabhizimisi neZimbabwe. Sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reAmerica vatawanda dzokora zvose vanoti havashamiswi nedanho iri nekuti America iri kuonawo kuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Isu tichingoona zviri kuitwa neAmerica nedzimwe nyika. Ivo vanenge vachionawo zviri kuitika muZimbabwe vari kuona kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kuramba dzichingotyorwa zuva nezuva. Vanhu vari kusungwa zvisiri pamutemo, vanhu vari kupondwa masikati machena. Saka zvese izvozvo ndo zvinoita kuti America senyika itaure kuti aiwa izvi zvakashata ngazviregedzwe kuti tione kuti zvaregedzwa tichaita zvakati zvakati.
Pane zvinoitwa here nevana veZimbabwe kuti zvirango izvi zvinge zvichitemerwa, nokuti tinozwa zvichinzi vamwe ndo vari kukumbira zvirango izvi kuti zvinge zviripo?
Hapana mwana weZimbabwe, hapana mutungamiriri weCCC anenge aripo anenge ataura nawo. Hakuna nhengo dzeCCC dzinenge dzaenda kunodemonstrata kana kuti kunoratidzira kumuzinda mukuru weZimbabwe kana kuti UK. Vane Zimbabwe vari kuame vari kuGermany vanenge vaenda kunoratidzira kuti zvizoitika saizvozvo. Vanhu vanoona America ine vanhu vayo vari kuZimbabwe vanenge vachitoona kodzero idzi dzichityorwa, vadaro vogara pasi voona kuti aiwa Zimbabwe iri kuramba ichikanganisa kodzero dzevana veZimbabwe. Izvi hazvina kunaka pamutemo wenyika dzose. Jehovha yatara zvainenge yatara.
Tinoona kuti katowo kakawanda America ichiramba ichiwedzera zvirango izvozvi kana mutemo iwoyo wechimbi chimbi weemergency kubva muna 2003 kusvika nhasi, asi hapana chiri kuchinja. Munoona here zvichishanda?
Kushanda kana kusashanda hapana zvandinoona zvinokwanisa kuitwa neamerikana nedzimwe nyika. Kana kodzero dzevanhu dzichityorwa, vanotofanira kutongoita zvinoitwa kuti varegedze kuramba vachidaro. Zviri nani kuedza kudzora pane kuti nyika dzose dzimire dzitarise vana vachipondwa, vanhu vachiurayiwa, vanhu vachikosungwa, kodzero dzichiramba dzichimbunyikidzwa. Hazvikoni. Temo yenyika dzepasi rose inotaura kuti ukaona nyika ichiita zvakadai munodai. United Nations inenge iripo ichiona, anasadak vanenge varipo vachiona, iwo America inenge iripo ichiona. Saka nazvadaro pano zvinotofanira kutongoitwa, anonzi pachirungu maconsequences ezvinhu zvakaipa zvinenge zvichiitwa nevanhu vanoita zvinhu zvakaipa kune vamwe vanhu. Saka isu tiri kuona kuti zvinofanira kuti zvirambe zvidaro, dzimwe nyika ngadzirambe dzichipindira, dzichikarira, dzichitikomekedza kuti kodzero dzevanhu ngadziremekedzwe.
Bato renyu rinopomerwa mhosva yekunyepera kupambwa kwevanhu pamwe nekurwisana pachezvaro, richizonzi rinopomera ZANU PF senzira yekuti zvirango zvirambe zvichitemerwa pavanhu vari muZimbabwe. Munoti?
Izvo hazvina maturo, izvo ndezvekugotsi kwaturo. Ndiani angaurayise munhu, angaurayise vanhu achida kuti pazonzi pane kodzero dziri kutyorwa? Vana vakashungurudzwa ana Johana Mamombe, ana Cecilia Chimbiri, ana Netsai Marova, ana Tawanda Mucheiwa vakabatwa. Tawanda akabatwa kuBruwayo, akarohwa, akaitwa zvaakaitwa nevanhu vakaonekwa kunzi vanhu vehurumende. Saka mangwana wofuma zvonzi pakastetwa. Chii chinostetwa ipapo? Ndiani anostetwa? Kuzvikuvadza kana kukuvadza mumwe munhu kana kutourayiwa kwemumwe munhu? Kana kuri kuteja, kana vanhu ivo vachizviitisa zvichiitwa nevamwe vanhu, zvichinzi zviri kuitwa neCCC, sei kusina munhu angobatwa achiita izvozvo?
Sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda zvosve dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi sachigaro veZANU PF kudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vusango vanoti America inofanirwawo kuona kuti kubva zvapinda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro, pane zvizhinji kwazvo zvashanduka zvine chekuita nenyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoziva kuti amasanctions anoiswa neAmerica paZimbabwe haisi kuZimbabwe, anoiswa kubati yeZANU PF nokunge iri kutonga Zimbabwe. Saka tinoziva zviri kutyidzana kweAmerica neZimbabwe paglobal politics hakuna kumira zvakanaka. Kumakore akawanda America inoramba ichingoblemba kuti ZANU PF inoita political violence, human rights abuses and all that. Zvatinoziva isu kuti zvimwe zvacho zvizhinji zvacho kubva pakapinda mutungamiri wedu kupresidenti Mnangagwa, tinoziva kuti pane pamwe patinogona kuonawo kuti hamemba pakaposheka, asi kazhinji kacho basa ravaita sofa rese riri kutadzadzwa human rights haasi kuvaiolentiwa. Tiri kuona isu kuti veCCC vechamisa chete chete, vakangoziva chete kuti musi wakati America yabuda kurishiwa masanction. Vana ita zunu zokuti iyo vano konzeresa vana ita kana mafake abduction, mafake victimization of vana. Vota okeste ma situations acho. Vopa vato taura iyo kutasa mwone violence ya iyo wanechi ne Zambia. Chandino wana kuti isu kupati ene Zambia vipapa pari pari damu zikoro kuchumana kupakadisa.
Munopa gazirisa sei wa charumbira kusangu.
Kana chizi vaya isu kuti ma sanctions akuna kuri iyo. Zine zine kano kuti isu timire kita ma sanctions edu kusibabu ikoku. Chimire kita anything, chaka mirika zero and darike. Na uli tulikuona kuti in the history yetu, tulikuona kuti pese panonge baitakuru yuwa masanchi. PCCC ya iwa MTC. Wane maitira wane ita, ya ukuti pinza mutrapu, ene tulikuona kuti zuwa mba shindra me. But it's also wana isu kuti ayo, mabasa ACCC yuwa wo. Doe wanonda kuti Zimbabwe ira meri pa masanchi. Tumana masanchi enza acho, haafekti MPF, as a party, haafekti the general public. Doe maone la tuzi.
Asi vacharumbira ndiani angada kuti atemwe nedemu kana kuurairwa hama yake kuti vafadze bato ramuri kutaura hero rokuti America inge ichizoona kuti zvinhu hazvina kugadzikana muZimbabwe yewedzera masanctions.
Muziviwe zvira yebaro ari ndemufambi wayo. Imi munoziva here kuti muchitarisa nyaya yezvikuitika kunyaya yemukomana akaurawa kukwekwe kuti ivo veCCC pavakaenda kufinaro yacho vakadzingwa zvikanzi bypass. Tinoziva zvamakaita. Zanambile kwa zina mwuzo haji mzingwa ipapo. Tiliku wana isu kuti ayo. Vesi sisi chamisa chete chetea. Vano zama itila wane ita sunu shabo. Doma tika tofu kuta hivo. Kutiseye mchi zoponda wano. Yeti samu instantly. Maakuti zanambile. Zanambile vile kishpita papi.
Saka imi zizwa munga tauri lao Amerika. Pane nasi. Kana mchi taura imi kuti hakuna chiri kuitika.
Amerika kai wane sulikitika pa social media. Ata hakuna na mpangula ya social media. Kari kikubanjiria pa social kare. Tino zanambile ya mkabe.
Asika, vacharumbira, pane vanhu vakatosungwa vanozikana kunzi ndeve Zanu PF kukwekwe uko. Saka zvimwe zvoti hazvisi pachena sei.
Chigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Rusango vari parunare kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapurisa emuHarare arambidza rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti rifore rakananga kuparamende kunopa gwaro ravo renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mdenda. Mugwaro rakasainwa naChief Superintendent M. Chidakwa, mapurisa anoti akatambira ziviso ikumacha uku asi vakati havabvumidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe nenengo dzayo kuti vafore vachenda kuparamende nokuti panogona kuve nevamwe vanogona kupindira mukufora uku vakakonzera nyonga-nyonga. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takashira Joe, vanoti vakaudza mapurisa pamusoro pekufora kwavo vachiti ndiro basa remapurisa rekuona kuti hapana vamwe vanhu vanokanganisa zvakanaka zvinenge zvichitwa nevamwe. Mapurisa anoti zviri nani kuti Progressive Teachers Union of Zimbabwe itume munhu umwe chete kana vaviri kuti vaendese gwaro ravo.
Hongu tarambidzwa
na officer commanding Harare Central vanonzi va chidakwa kuti tisakwanisa kuti timache mbana kuenda ku parliament. Isu hatisikufara nezvaisitwa na officer commanding Harare Central nokuti ikodzero yavarairidzi kuti vakwanisewo kumacha uye zvekare kupa petition yavo kuma parliamentarians. Zvinoratidza kuti varairidzi vanoda kutevera mutemo uyezve varairidzi vachida kubuda nohuwandu hwavo kuti parliament izive kuti hapana zviriko makumbe enyoka kune zvinonzi zviri kuitwa kugadzirisa matambudziko arimo Ministry of Education. Saka izvozvo hazvifadzi kuti varairidzi vanoda kuti vaendese zvichemo zvavo kuparliament varambidze vachinzi kune vamwe nhubu dzingazongovajoina.
Imwi pane zvamakanga mamborongavo here kudzivirira kuti zvakadai zvisaitika?
Tinofunga tanga takataridzira paapplication yedu kuti tine vanonzi mamarshals kana kuti varairidzi vanenge vachizoona kuti hapana umwe munhu anobva kumwe achizopindira pagungano revarairidzi rinenge richida kuti riende kuparlamendi. Hongu officer commanding vati munhu umwe chete kana vaviri vanokwanisa kunge vachienda kuparlamendi. Hationese kuti ndo zvinodiwa navarairidzi. Varairidzi vana masangano akatowanda. Rimwe sangano rimwe nerimwe rinenge richida kuti rine vatungamiri varipo. Zvekare ivo varairidzi vanenge vachida kutivo vashee nemaleaders avo kuona kuti zvinotaura nevatungamiri ndo zvinoita, uye kuti vaende vachinoratidzawo nouwandu hwavo kuparlamendi kuti havazobata zvakanaka.
Saka se Progressive Teachers Union of Zimbabwe munofunge nenyaya iyi uye motora gwara ripi?
Tinoona zvaita zvisingapindirane zvichityora mutemo weconstitution yemuZimbabwe uyezve zvichityora kodzero yavarairidzi nokuti vane kodzero yokumacha pamwe chete nokupetisina parliament. Saka izvezvi tatumira kurambwa kwaitwa naofficer commanding Harare Central kuma members edu kuti atiudze kutoita sei. Chinenge chiri kubuda kubva kuvarairidzi ndechekuti ivo havadi kuti vanhu vaviri chete vaende nepetition yavo kuparlamendi. Vanoda kuti manzvi avo anzvikwe pavanoenda kuparlamendi vachitungamirirwa navatungamiri vavarairidzi. Saka hationi sokuti zvingakwanisika kuti munhu umwe chete kana vaviri uyezve hationi varairidzi vari vanhu vangazotendera vamwe vasi varairidzi kuti vapindire. Ende dei kana mapurisa anga achiona sekuti vamwe vangazopindira tanga takavakokawo kuti vave part and parcel yegurupu iri rinomacha richienda kuparlamendi. Saka zvava zvakakodzera kuti pane kurambidza vatipewo mapurisa anenge achiona kuti varairidzi vanenge vatanga kumacha kubva kuHarare Garden ndo vanonosvika kuparlamendi. Tinongoona kuti kuramba nhando. Saka tichanzwa kubva kuvarairidzi
avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoyambira kuti inogona kuendesa kumatare vanhu nemasangano akazvimirira vanobudisa zvisakarurama zviri mugwaro remazita evavhoti kana kuti voters roll. MuNewsday makare hurumende inoti haina kuvhota kuUnited Nations panyaya yekuti Russia ishorwe pakupinda nechisimba muUkraine nokuti Zimbabwe haitsigiri kutemerwa zvirango kwenyika dziri mugungano reUnited Nations. Nepenyuro yeZBC inoti mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vakazivisa dare reSenate kuti hurumende yakaunganidza zvose zvinodiwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviunzwe kumusha zvakanaka. Gazeti rinoti vana muzvina bhizinisi muZimbabwe vanotya kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine kunogona kukanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya ndikuteerera muri pastor 7 ndo vachitaura zvinenge kuti parangu vatorwa bodhi mufi ya pakaipa shwa zvakumira zvakanaka muZimbabwe endeni chitera muzikape zvemachina machina shapshapu chasaragwa muZimbabwe nezvekuti zvikutika kuUkraine nezvikutika muUkraine neRussia nezvikutika muZimbabwe nemachina nezvasaragwa kunena kuinda shuwa vanhu vachazvikona nezvichatotika izvo zvemachina havazi vanhu vokugara navo waiva machina ana development munyika asi dei ari vari varunguka varungu vanotori nani kuti mwetesa muSouth Africa matinogara munomu maSouth African hatindi tiri munhamo kumanya so asi varungu vanoti viga mudzimba dzavo kumapurazi avo tichigara navo tichidarodaro hakuna muchena anombota anombovakachiwa kwazvino musoro hakuna muchena anombata munhu mutema zvino musoro varungu zvavo vanozvinyirira vangu vasi ha machina ari mberi aiite asisere mwe jodi zano PF yavano inovisa machina iyoyi ichazozviona nekufamba kwangu machina iwavo ndatenda zvangu usare zvakanaka munozvakanaka musi wakanaka
pastudio 7 makadii apo makadii tinokukwazisai ana hwande tinokutendai nenhau dzamunotipa dzinofadza ini zvangu ndinoda kutaurawo hangu pamusoro pemurume anenzi Mugwadi murume uyu haagona kutaura dai achimboziva kuti vano vezimbabwe tiri kutambura sei anga asingatauri matauro aanoita yayo ekutaura kuti isu tiri vebato rezano PF ndesaka tichitaura kuti bato reMDC rine mhirizhonga bato reMDC harina mhirizhonga reCCC harina mhirizhonga bato reCCC ivo ndivo vari kutokonzeresa mhirizhonga kuti vanhu vati bato rine mhirizhonga kutaura chako chaiko haatogoni anoona kunge tiri vana vake tiri kutambura munyika dzevamwe vanhu kumozambique kwakaita hondo kwakafa mazimbabwe iye zvino zvirashiya iri kubhomba imwe nyika uku kune mazimbabweni futi ikoko nyika iyoyo yese vamwe takatokura tisingatombozivi kuti kune dzimwe nyika dzakadaro asi kunotowanika mazimbabwe pasi rose rakazara mazimbabwe asi iye achitaura kuti zimbabwe yakanaka hapana chakashata mukapinda mutaoni matoireti arimo mutaoni muHarare mwemo matoireti akasi agadzirwa narodzi ndemachemba achi mumatoireti ari muHarare ngavagadzirise zvinhu ana Mugwadi avo kana vachiziva zvavari kuita ngavasangotaure zvinhu zvavasingazivi
muri sei kustudio 7 kuri sei matii mana yenyika hatinozvinzwa zvekunotaura zvinozvinzwa neurombo navanhu vachikusapota zanofevhu mwaka uno vachitumwa zvendauraya munhu mukoroti unou ifu kwaunozvigadzirira vakawanda vanhu vatinoona mukati uno vanonge vachitopenga ito kuti uzori kwai ndakauraya vanhu ndakatumwa nemimi zviri papi nhadzi hapana hapana paunosvika nezviro nezano pfu unoziva ndauraya umwe unomuurayira chiko munhu wachazeiko ndine urombo navanhu ipfukwa munozvigadzirira izvi anokwanisa kutomisa zimbabwe ndichamisa ndiye angatomisa zimbabwe chamisa
muri sei pastudio 7 apo vashamarari vestudio 7 ndinoda kumboningirei ufumi hwerussia kuti huchafamba sei kuzi russia yakatenderwa masanctions ndakaningira saka ufumi hwerussia hukawandomoka tozototi zimbabwe tinoiziva payakaroyiwa kuti yakaroyiwa kupi kutimboningira ngeexample parussia tomboona kuti chii chatora nzvimbo kana hukawandomoka chete ufumi hwerussia ndozototi zimbabwe kune kwayakaroyiwa kuti ufumi hwayo hwandomoke tinoti dai taimboone gamba rimwe rakadai ndasamura mashero ka
mayadii muri ezimbabwe mayadii yapo ndotaura namukoma nzonzo vayanowanikira pajohannesburg apo mashoko ndiri kumanza mashoko asi mashoko akasimba ndekuti ngavayamborega mukomana ngavambomurega ambopinda anoita zvimozano pf mazanopeno zvake zvembesa zvekuti kwaiheii munhu angagwa unofanira kundotonga kugadheni kwake
makadiko studio 7 indinoda kutaura pamusoro pavachamisa purezidendi nevazvinochamisa nerari yavakaita kukwekwe ndichinzwa hangu kutaura kunoita vanhu vachiti vanhu vakaita mhirizhonga kukweko vakauraya vanhu vanhu ava vakasungwa nemapurisa kwete vanhu ava havana kusungwa nemapurisa asi kuti vakanumurwa pamhomho yevanhu sekutaurwa kwazvanga zvaita kuti vanhu ava ngavarwiswe mapurisa aivapo pakuziva kuti pachaitika mhirizhonga yakaita sezviya then kana mhirizhonga iyi yaita voita sokuti vasungwa vachibvisiwa pamhomho yevanhu kuti vangazodzoserwa vakakurirwa vakaurayiwa saka uku kununurwa kwavakaitwa hakusiri kuti vakasungwa zvokuti vanonopika kumajere
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica pakudyidzana kwayo nejapan nesouth korea
vachitaura mushure memusangano wemakurukota anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika munyika nhatu idzi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaanthony blinken vanoti kwemakore akawanda kudyidzana kweamerica japan nerepublic of korea kuri paukama hwakakosha zvikuru munyika dziri mudunhu reindo-pacific nepasi rose vati kunyange munguva ino paine kakusagadzikana pane mumwe mikana iri kumuka uye zvakakosha kuti nyika nhatu idzi dzibude negwara rakajeka rekuti dzinoshanda sei izvi vanoti zvinosanganisira nyaya yekuedza kupedza chirwere checovid-19 uye kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi vablinken vatiwo nyika idzi dzinofanira kutsvaga nzira dzekukwenenzvera zvigadzirwa kuti dzisavimbe nedzimwe nyika dzinotyora kodzero dzevanhu izvi vanoti zviri nyore kuita panyika nhatu idzi kana dzakabatana vablinken vanotiwo kusimbaradza nyaya dzezveupfumi kunobatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vatiwo zvakakosha kuti vashandi nevemabhizimisi munyika idzi vakwikwidzane zvakaenzana nekuvapa rusununguko panyaya dzekutengeserana mumvura nemuchadenga vatiwo rusununguko nekutengeserana pachena zvinopa mukana wekushanda pamwe chete kuumba ramangwana rakajeka nekusimudzira zvigadzirwa kuti zvive zvemhando yepamusorosoro pachishandiswa michina yechizvino-zvino mumusangano pakati penyika nhatu idzi pakataurwawo nyaya yekuti dzibatane mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvombo zvenyuclear zvabviswa munorth korea vablinken vari kushorwawo zvikuru zvakaitwa nenorth korea zvekuedza simba rezvombo zvemuchadenga uye chirongwa chenyika iyi chekuramba ichityora mitemo yeunited nations ichigadzira zvombo zvenyuclear vati america ichaenderera mberi ichiranga north korea ichishandisa zvirango zveupfumi zvakaomarara uye vakatiwo vamwe vanhu vasere vanotsigira nyika iyi vakatotemerwa zvirango asi vanoti havo america yakagadzirira kuita nhaurirano dziri pachena pasina zvirehwarehwa nenorth korea ndokunge yasarudza gwara rerunyararo vablinken vati havo america yakazvipira kudzivirira japan nesouth korea zvikarwiswa vakatiwo vanoda kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi uye kubatana kwevanhu vemunyika idzi mashoko aya anotaura pamire hurumende yeamerica maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu westudio 7
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende yeamerica nezuro yakawedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yezimbabwe mubato riri kutonga pamwe nemamwe makambani vanonzi vari kuramba vachimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekukanganisa utongo hwejekerere asi ZANU PF inoti america inofanirwa kuonawo kuchinja kwaita zvinhu kubva zvapinda vaemarson munangagwa pachigaro mapurisa anorambidza rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe kuti rifore richienda kuparamende kunosvitsa gwaro ravo renyunyuto tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanono kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.